Ini jini marvelous msanga nyahuye ndifiti yei no misore na uzeduza nasi muvuro. Nyamavuvu 2018. Mutunga miri webate rinopikisare MDC Alliance wa Nelson Chamisa. Vauza vatorive na umarare nasi kuti vane chilimbo chekuti darere constitutional court. Richa vapa mutungo wekuti ndivo vakakunda musarudzo. Batoreza no PF rinotiwo rine chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda uye nasi raendesa mamwe mapepa kudare reconstitutional court iro richatanga kuziya nyaya iyi nechitatu. Vanopikisa vanopomera hurumende mhosva yekuvashungurudza munyaya dzavanoti dzakarerekera kune zvematongerwo enyika. Asi hurumende inoti manyepo kuti pane vari kushungurudzwa. Zimbabwe neBotswana dzonyorerana chibvumirano chekusimbisa kudyidzana kwadzo. Vatungamiri venyika mbiri idzi vachitarisirwa kusangana kamwe chete pagore kuzeya nyaya yebudiriro. Nyanzvi nevanhuwo zvavo vozeya danho rehurumende rekuti vanhu vane chirwere cheitsvo varapwe pachena muzvipatara zvehurumende. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekukwikwidzana kwezvakabuda musarudzo kuconstitutional court uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.